Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 9 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanodarika zana vofa nechirwere cheCovid-19 munyika, zvikuru muHarare. Magweta emutungamiriri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nemutori wenhau vaHope Chingono anoti vari kutyorerwa kodzero dzavo vari kujeri rechikurubhi Maximum Prison. Zimbabwe yotarisira nhumwa kubva kuSouth Africa chero nguva, kunyange hazvo vamwe vari kuti chitsvambe chekugadzirisa zviri kunetsa munyika chiri kuvatungamiri venyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika vave zana nevaviri kana kuti 102 muHarare. Muri imo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika makumi mashanu nevashanu kana kuti 55. Bulawayo ndiyo iri kutevera pavanhu vafa vanosvika makumi maviri nevatatu kana kuti 23. Dunhu reMasvingo chete ndiro risina kana munhu mumwe chete ati afa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru zvina nemazana mashanu ane makumi manomwe nemashanu kana kuti 4575. Vapora vadarika chiuru chimwe chete nemazana mana ane gumi nevatanhatu kana kuti 1416. Sezvo chirwere ichi chatanga kupararira zvakanyanya munyika, tabata nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Brighton Chireka tikatanga nekuvabvunza kuti munhu angaziva sei kuti abatwa nechirwere ichi.
Chirwere cheCovid-19 chapararira, so masymptoms anofanira kutariswa nevanhu kuti vafone manumbers ekuti vanotestwa. Ndoanoti kana munhu achikosora, chiwana chizarirwa, achipisa mwiri temperature kana kupisa nokupindwa chando kutonhorwa, kana kurwadziwa nemwiri yese, kana ma muscles kana ma joints achirwadza, nedzimwe nguva mwana wangu anongotanga kungorutsa kana kuita diarrhea, kana kuti vamwe vanoona vachiita tinoti loss of taste or smell, vachitadza kufema, vachitadza kunhuhwidza zvinhu kana kutesta chikafu vanenge vaakuto vasakwanisa kuita izvozvo.
Vanenge votsvaga rubatsiro kupi chaizva?
So vanofanira kuti vafone nhamba ya 2019, kuti kana kufonera chiremba wavo taura naye pafoni. Ngavarege kuenda kuzvipatara, vanotanga vafona kuti vaonekwe vataurwe navo pafoni vozoudzwa zvokuita kuti vanotestwa.
Ko kana munhu azarirwa zviya zvekutadza kufema, Dr. Chireka?
Kana munhu achinga aona kuti ari kutotadza kufema kana kutaura, vanofanira kuti vashedze ambulance, kana kuti vari kutozarirwa chest pain, vari kuda kutsimbirirwa pachest pawo, kana kuti vakatadza vangava kuto confuse vatodizi vasazivi zvavari kuita, vanofanira kutokurumbidza kufonera ambulance. Kana even vakutadza kufamba kana kuita chomabasa, vanofanira kufonera ambulance. Kana vakatanga kuona miromo yavo yakuita blue kana mafesi avo akuita blue, vakuzarirwa futi, vanofanira kuti vafonere ambulance nokasira.
Izvi ndo zviri kuwanikwa here muvarwere vakawanda veCovid-19, chiremba?
Vazhinji havamboita masymptoms akawanda akadai so. So vazhinji vachange vachigara kudzimba vasina mbo, vasingadi kuenda kuchipatara, vasina nidi kuti vaende kuchipatara. So vanonga vagara kumba vanoudzwa kuti vaite self isolate vanofanira kuzvitsaura kubva kune vamwe kuti vasapata vasatapurire chirwere. Asi kune avo vanenge vakudzimbirwa sezvo ndataura kudhara izvo kuti vanofanira ambulance ndo vanenge vakuda kuenda kuchipatara. Vasvika kuchipatara ikoko kazhinji kazhinji chavanenge vachitarisa vanenge vachitarisa kuti vaone kuti vari kuwana here oxygen yakakwana.
Oko kana vasiri kuwana mweya wakakwana kana kuti oxygen chii chinoitika?
So vanogona kusvika paoxygen yekungopiwa tube yeoxygen vachifemeswa naizvozvo. Vazhinji vanongoita zvakanaka, vazhinji havatomboda kuzobatsirwa nemushini. Vashomanini vanozodawo maybe havachakwanisa kufema vega, vakuda mushina inonzi ventilator. Ventilator mushina unobatsira vanhu kuti vafeme. Ndowandisinga vakudiwa, but vashomanini vanozodawo zvakadaro. Vazhinji vanonge vari vazhinji havatomboda kuya kuchipatara.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Brighton Chireka vari parunare kuBritain. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrican Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vadarika zviuru makumi maviri nevaviri ane mazana mapfumbamwe nevatatu kana kuti 22,903. Vanhu vapora vadarika zviuru mazana masere nemakumi maviri kana kuti 720,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chekoronavhairasi pasi rose hwadarika mamiriyoni gumi nemapfumbamwe ane zviuru mazana matanhatu kana kuti 19.6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi matanhatu nemaviri kana kuti 162,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 727,000. Vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni gumi nerimwe nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 11.9 million. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti magweta emutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume uye mutori wenhau ane mukurumbira mukuburitsa nyaya dzeuori vaHopo Chingono haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vaviri ava vari muusungwa mujere rechikurubhi Maximum Prison vachipomerwa mhosva yekuda kupesvedzera vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga. Vaviri ava vanonzi vakaendeswa kuchikurubhi pakati peusiku nemusi wechishanu vachibva kuHarare Remand Prison mushure mekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Magweta aya anoti vaviri ava vari kunyimwa chikafu chinoenderana neutano hwavo uye vari kufamba vakaiswa ngetani dzemumakumbo. Vakuru vemajeri vanonzi vari kungoti zvavari kuita zviri kubva kumusoro. Vaviri ava havanawo kupiwa majuzi ekupfeka achinzi ainge apera. Magweta avo anotiwo akanambidzwa kutaura navo nezuro muchiwande sezvinodiwa nebumbiro remitemo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Prisons vaMeya Kanyezi kuti tinzwe divi ravo. Mune imwe nyaya, bepanhau reZim Live rinotiwo mumwe mudzimai wechidiki Nonkolo Maposa akapambwa ndokurohwa nekumbunyikidzwa nevanofungidzirwa kuti vasori nemusi wechishanu avo vanonzi vaitsvaga sekuru wake vaJosephat Ngulube nenyaya yekuda kuratidzira kwaida kuitwa mwedzi wapera uku. Hatinokwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Mudhancube sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Vakawanda vanopikisa hurumende vakatiza misha vachitya kuitwa kafira mberi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vamwe vanopikisa ava matororo, izvo zviri kushorwa nevakawanda kusanganisira munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres. Kwamutare vamwe vanoshanda vakazvimirira woga vari kusungwa vachirambidzwa kuita misangano sematauriro emutori wedu wenhau Loida Moyo.
Mapurisa kwamutare akasunga nhengo nhatu dzesangano reAmalgamated Chiadzwa Community Development Trust achidzipomera mhosva yekuita musangano uri kunze kwemutemo panguva ino yelockdown. Vatatu ava vazoregedzwa mushure mekunge vabhadhara faindi yekubvuma mhosva yavo. Vakasungwa ava vanosanganisira sachigaro wesangano iri vaJ Kasakara, vaAmos Muchena, na vakla vigore vaka sakara wao za studio 7 kuti vaka sungwa ni mkuru wema prisa anushandira kwa chiazwa assistant commissioner Arnold Makomo pavange vari pakati pokuita msangano kuzeya mabatsirikanike angaita vanhu venharaunda yavo panguva ye lockdown ino
takange tiri parombe pa primary school tichiita discussion yedu yatanga tiri 3 taka maintain our social distance kuti titedzere ma precautions e covid aitaurwa anotaurwa nezvawa ipapo ndo patakazoona motikari ya Askom yasvika pasi vasvika ipapo takazviintroduceawo kwavari ndobva kuti munoita nezvei muri kuitei muno takavatsana ngurura kuti isusu tiri kuitawo group discussion yedu tiri 3 yatiri kudiscussa nezvema local government governance issues ari mumaareas anoitwa exploitation yema natural resources since iriyo field yatinoshanda tichitarisa nezvaita
asi vakasakara vanoti mukuru wemapurisa havana kuzvitambira
havana kuda kunyatsotiteerera vakati haa we are still suspecting and tiri kutokuona ise vasungwa vedu nenyaya yekuti tiri kukuonai kuti pamwe muri kuita zvepolitics madocuments anezvamataura inogona kuva force statement tirikufunga kuti ndimi vanhu vari kuita reorganization of the demonstration yao yemusi wa31 isina kubudirira zvakanaka
vati chinokashamadza inyaya yekuti mabasa avo anozivikanwa nevemunharaunda nemadzisabhuku uye nemakanzura
semayouth ariwo mucommunity ari kushandawo community work yavo vakatorejistwa vane a deed of trust ravo takaengeja headman tikaengeja matraditional leaders mazhinji tinotozikanwa mucommunity ndobasa ratinoita zvinhu zvatisina kukasika kutonzwisisa kuti zvambofamba sei
va James Mpfumi vanoshanda nesangano recenter for research and development iro rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munzvimbo dzine zviwanikwa sekwachiyadzwa vanoti nguva zhinji mapurisa anotyora kodzero dzevanhu vachivanda nenyaya yechirwere checovid-19
zviri very much disturbing kuti ma community based organizations vari kutitwa suspected criminals vachidiscuss ama issues ari kuaffecta community yavo vachifollowa ma guidelines ari kutaura ma CBOs ane mandate yekuinfluenza nekucontributa kulocal governance issues chikumbiro chedu ndecheku encourage government stakeholders especially state security establishment dziri muma communities avari kuti va respect ma local participation in governance issues in local governance issues that is affecting my local people
gwetava Christine Dlovu ve Zimbabwe Lawyers for Human Rights ndovabatsira kuti vatatu ava vabudiswe musungwa studio 7 inokwanisa kutaura na assistant commissioner Arnold Makomo avo vakasunga vatatu avo sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo ndakamirira studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.
Kubva kumutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa dziri kutarisirwa chero nguva munyika kuzoedza kupedza bata murefu bata mupfupi yoitika munyika zvopa kuti zvinhu zvisagadzikane. Nhumwa idzi dzinoti vaive gurukota munyika iyi Vasidi Mufamadi uye vaive mutedzeri wedare reparamende Amai Baleka Mbete avo vari kupinda munyika kuzotaura nehurumende vatore ZANU-PF vanopikisa nemasangano akazvimirira oga. VeZANU-PF neMDC vanoti vanotambira nhumwa mbiri idzi. Asi munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vanoti kugadzirisa matambudziko emunyika kunoda vene vacho kuti vazvipire.
Zvina kuipa zvulu kuti South Africa ive neshungu dzokubatsira Zimbabwe. Asi chatinoziva ndechokuti musha unovakwa nevarimo kana maZimbabweans pachavo asina shungu dzokuvaka musha wavo. Chero kukabva vatumwa kudenga havangauyi vakagadzira dambudziko riri muno muZimbabwe. Chinotsvakwa ndechekuti panoda moyo wokushanduka wevanhu vomuZimbabwe kuti vati tazozvifunga kuti tishande pamwe chete kugadzira madambudziko atakatarisana nawo.
Asi semaonerenyu zvii chaizvo zvoda kuti zvinge zvichigadziriswa apa neSouth Africa?
Nhamo dzedu dzakawanda kaZulu hameno kuti vari kuda kutangira papi. Panogona kuti vanhu vanoda kutarisa nyaya dziri just immediate short term yokuti tine nzara almost half of the population according kuma results eZimbabwe havana zvekudya iye zvino the situation yenzara we live in gateway satashka kuna March when people will then start to have my greens saka maybe kuda ndiyo nyaya kana kuti inyaya nechokuita ne ne ye challenge yekuzvipatara madhokotera namanesi vanga vari pakutsutsumwa ma mwedzi yakawanda kuzvipatara zvino hazvina kumira zvakanaka nyaya yemishonga kana kuti inyaya dzedu dzemakakava dzagara dziriko dzava nenguva yakawanda dzisina kugadzirisiwa.
Saka munhu anga atangire papi chaipo?
Zvinoenda nokuti munhu anoda kutangira papi nenyaya dzeZimbabwe. Nyaya dzeZimbabwe dzakawanda. Inyaya dzine chokuita here nokutsutsumwa maererano nenyaya yavanhu vakasungwa nokuda kwemaprotests kana kuti nenyaya yezvavakavhukunyura pamusoro penyaya dzecorruption. Hatizivi kuti anenge achiita anoda kugadzirisa kana kubatsira kugadzirisa nyaya dzomuZimbabwe anoda kutangira papi.
Semakereke muri kuti poitwa sei nenyoka yapinda mumbai?
Zulu machechi akatanga kutaura nenyaya yekuti maZimbabweans aite nzira yokugadzirisana iwo pachawo makore anokwana matatu apfuura.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Malawi inoti munhu wose munyika iyi ave kumanikidzwa zviri pamutemo kuti apfeke chekudzivirira muromo nemhuno kana kuti face mask nechinangwa chekuedza kumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Munhu anenge asina kupfeka chekuzvidzivirira ari kunzi abhadhare madhora 10 nemashanu, asi vanorwira kodzero dzevanhu vari kuti hurumende ingadai yatanga yawanisa vanhu zvekuzvidzivirira izvi. Malawi ine vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4,500 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vafa izana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 137. Zvuru nezvuru zvevanhu nezuro zvakaratidzira muBeirut, guta guru reLebanon, zvichikurudzira vatungamiri venyika iyi kuti vasiye basa mushure mekunge vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu vafa uye vamwe vanoda kusvika zviuru zvina vakuvara. Izvi zvinotevera kuputika kwakaita pane imwe nzvimbo inonzi yaichengeterwa zvinhu zvaikwanisa kuputika. Nyika dzakawanda kusanganisira America dziri kutsvagira Lebanon rubatsiro muFrance nhasi. Kutanga nhasi, gurukota rinoona nezveutano muAmerica vaAlex Azar vari kushanyira nyika yeTaiwan, uko vari kutarisirwawo kuita hurukuro nemutungamiri wenyika iyi vaTsai Ing-wen. Kushanya uku kuri kuuya apo ukama pakati peAmerica neChina husina kumira zvakanaka. China haitenderane nenyaya yekuti America idyidzane neTaiwan sezvo ichiti idunhu rayo, kunyange hazvo nyika iyi ichiti inoda kuzvitonga kuzere. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomugamuchira muchongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yechirongwa che Zimbabwean Lives Matter chiri padandemutande, icho chakatanga chichikokerwa nevanhu vazhinji vane mukurumbira vanosanganisira muimbi wekusouth Africa aka uyezve mutungamiri webato reEFF vaJulius Malema. Iye zvino chirongwa ichi chave kushandiswa nezvizvarwa zveZimbabwe pasi rose, chinangwa chiri chekudzidzisa pasi rose nezvekumbunyikidzwa kwekodzero kunonzi kuri kuitika muZimbabwe. Muchirongwa tina vatatenda magetsi wechidiki akabva kupedza dzidzo dzake kuOxford University kuEngland, uko akambova nhengo yezvirongwa zvakasiyana-siyana zvine mukurumbira zvinosanganisira chirongwa che Block for Development chinokokerwa nesangano reWorld Bank akatobudirira. Ngatinzwei maondero ava magetsi pamusoro pezvenyaya iyi.
Hashtag yekuti Zimbabwe Lives Matter yakakosha panguva yatiri kuda kuti hurumende yatirikurara muanda inokwanisa zvekushungurudza vanhu. Saka iyi hashtag yakanakira kuti inoita kuti international community ionewo zviri kuitika muZimbabwe. Ingori nyaya yekuti nyaya dzemuZimbabwe ukatarisa pakaitika zvekwaGeorge Floyd vanokwanda vakapindira nekuda kwekuti panenge paiswa hashtag yekuti George Floyd hashtag Black Lives Matter. Iyi yeZimbabwe ndiyo hashtag yaipengesa padandemutande. Saka tikatarisa nyaya yakadaro inenge nyaya yakanaka nekuda kwekuti vazhinji vemuZimbabwe vakataura. Maabductions haaperi, vanondoramba vachingotorwa nehurumende vachiiswa panzvimbo dzisiriridzwa. Saka iyi hashtag yakanakira kuti inoita kuti vamwe vanhu vasingakwanisi kushungurudzwa nehurumende yedu vakwanise kutaura.
Vamagetsi tiri kuona mashoko ari kuparurwa nemacelebrity makuru muAfrica vachiti vamire pamwe chete nezvaro zvaZimbabwe, uyezve nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika ngaipere. Nemaondere matano ari kutorwa nevanhu vane mukurumbira panyaya iyi anobatsira here?
Ndinoona sokunge mashoko ari kutaurwa nevanozivikanwa nevaimbi nevanhu vane mukurumbira anobatsira. Hashtag Zimbabwe Lives Matter haisi an anti-political movement. It's a demand. Yezvinhu zvekuti zvaifanira kuva nyore kutaura nezvazvo kuti mahuman rights haifanira kunge iri nyaya yekuti tingatogari dare rekuti tinoda kutaura nezvekukumbira mahuman rights mugore ratava rino ra2020. Ukoona zvakupindurwa nevaimbi nevanhu vane mukurumbira zvinopa udzamu, zvinopa uremu kunyaya yematambudziko atiri kusangana nawo muZimbabwe.
Tinonzwa hurumende yeZimbabwe ichiti inoremekedza kodzero dzevanhu, uyezve hapana munhu anosungwa asina kutyora mutemo wenyika. Sewechidiki ari chizvara cheZimbabwe, ndeapi mashoko amungada kupa kune vakuru vakuru muhurumende?
Mashoko anongada kutaura kuvakuru vehurumende yemuZimbabwe ndeyekuti kana zvaitaurwa muna 2017, muna November 2017, zviri zvechokwadi kuti paida kuitwa Operation Restore Legacy. Handifunge kuti Operation Restore Legacy yanga iri kuti restore a legacy of corruption, a legacy of human rights violation, a legacy of misgovernance. Fana kuva legacy yezvinhu zvinenge zvichiita sezvinhu zvakanaka, kwete kuti matambudziko ataisangana nawo panguva yaMugabe, wekuti vanhu paakabviswa munhu wese akafara. Uva maprimatambudziko atinotanga kusangana nawo ari wese panguva yavamunangagwa. Zvinhu kana vakapinda vachipomisa zvinhu zvichachinja, zvinhu ngazvichinjewo. Hapana munhu anogara muZimbabwe asiri kutya kutaura. Pagraduation yangu ndakatorwa nekuda kwekuti panguva yaMugabe taitaura against ZANU-PF. Zvinhu zvasina kuita panguva yamunangagwa nekuti taibhiliva kuti munhu achangopinda muutongi anopiwa nguva yekuita sei yekuzvipruva. Asi takatorwa pagraduation president Munangagwa varivo vanga vava president. Ndopandakatanga kuziva kuti zvinhu hazvina kuchinja muZimbabwe, but I believe kuti zvinhu zvinofanira kuchinja nekuti zvinhu zvikasanaka vanhu vanoramba vachingoprotest. International community inoramba ichingoita sei ichitaura kuti muZimbabwe mune matambudziko. Zvinhu zvatoda kuti zvichinje kuti ikonomi yedu itange kushanda zvakanaka. Hazviitiki kana tisina kugadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo day to day, kana tisina kugadzirisa zvinhu zviri obvious sekuti human rights violations zvisina kugadzirwa izvozvo, hatikwanisi kuti tiudze international community to invest munyika yedu nekuti vanenge vachitoona kuti munyika yenyu yakaminama, nyika yenyu haina kumira zvakanaka.
Aiwa, tinotenda vamagetsi nemaondero enyu pamusoro pezvenyaya iyi. Muri Zimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi chipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. Muineni Mike Hove, 8-9 PM muri Zimbabwe, pano pane Penyuro Yo Studio 7. Anokonekai nemufaro, ndino wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi chipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Vatereri, ndinokukwazisai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti Varoma 13:1-2 inoti munhu wose anofanira kuzviisa pasi pevatungamiri venyika nokuti hakuna simba risina kubva kuna Mwari. Vane simba rokutonga vakaiswapo naMwari. Saka naizvozvo anoramba kuterera vari kutonga ari kumukira zvakaiswapo naMwari, uye vanoita izvi vanozvitsvagira kutongwa. Mufundisi Simango, zvinorevei kuti hurumende dziripo dzakadzikwa naMwari?
Tinotenda zvikuru baba Hwande nemubvunzo wenyu wakanaka. Kuti hurumende dziripo dzakagadzwa naMwari isoko rinoda kuti ribatwe neuchenjeri nokunzwisisa, nokuda kwokuti iko tinoona dzihurumende dziri pasi pano dzakasiyana siyana dzinototi pamwe tinobvunza mubvunzo kuti zvakamira sei. Kana tichiti isusu hurumende dziripo dzakagadzwa naMwari, tinofanira kungwarira nokuziva kuti sokoro iroro rinoreva kuti Mwari watendera bedzi, asi hakusi kuti Mwari ndiye anenge ati zvinhu zvivepo, asi kuti watendera maererano nezvinenge zviripo. Saka kana tichiti hurumende yakagadzwa naMwari, tiri kureva maererano nokutendera kwaMwari, zvichitipa simba rokutaura ukuru hwaMwari. Nokuti zvinhu zvose zvinoitika panyika pano, wega zvakanaka kana kuti zvakashata, zviri pasi pesimba raMwari.
Ko zvino mufundisi Simango, dzimwe hurumende pasi pano zvadzinoshungurudza vanhu zvinobva kuna Mwari here izvi?
Dzihurumende dzinotenderwa naMwari, chinangwa chiripo chokuti dzikwanise kutevera bumbiro nokuita zvakanaka zvinotenderwa, zvinoita kuti vanhu vagare zvakanaka. Saka hurumende dzese kuti dzinogadzwa naMwari, kutaura kuti isu tinonamata, tinofanira kuva vanhu vanozvisa pasi tichitevera bumbiro remutemo wenyika imwe neimwe, nokuti bumbiro chinhu chinogadzirira vanhu kuva noupenyu hwakanaka. Kana tichidaro zvekare, hakusi kureva kutiko kana Mwari atendera hurumende kuti inge iripo, Mwari uri muzvinhu zvose zvinoitwa nehurumende iyoyo. Kana kuti kana Mwari akakutendera kuita chinhu, hazvisi kureva kutiko zvinhu zvose zvaunoita Mwari anenge ainewe paunoita izvozvo. Panofanira kungwarirwa nokuda kwokutiko kana munhu uchiita chinhu, unofanira kuziva kuti Mwari anotiita chipi, regera kuita chipi.
Kana hurumende dzakadzikwa naMwari, sei vanhu vachizodzinyunyutira ivo vari vatendi?
Kunyunyuta kunokonzerwa nokuda kwokutiko pakati pevanhu vaviri vanoti hurumende nevagari vayo kana kuti nevanhu. Pane vamwe vanenge vasina kutenda kubata bumbiro kurichengetedza, nokuti bumbiro kana kuti mutemo kana kuti iro Bhaibheri pacharo, nokuti ibumbiro guru chaizvo resoko raMwari, rikatevedzerwa nemo nemo rinopa vanhu upenyu hwakanaka, nduramo yakanaka. Saka kana mumwe munhu akaputsa bumbiro manje, zvinozokonzera kuti mumwe anyunyute, zvinozokonzera kuti pave nekusungwa nokusungana nokutambudzana nokuda kwokuti kuna anenge aputsa zvinotenderwa. Chinangwa chehurumende ndechekuti vanhu vayo vagare murugare, vagare zvakanaka. Ndiyo ndava muchiona ndima iri panapa yamaverenga iyi. Vhesi inoti kuti tose tigare zvakanaka murunyararo norugare. Nokuda kwokutiko vakagadzwa, vakagadzwa kuti vagone kubatsira vanhu vanenge vari panyika, vari vabati kana kuti vari vanhu vanogara munyika iyoyo.
Chii chingaitwa kuti vanhu vagare murugare pasina buboto sekudiwa kwazvinoitwa naMwari?
Chikuru sandichecho chokutanga chokuremekedzana, kuremekedzana kuziva kuti pane imwe ndima inotiudza kuna Mateo iti zvaunoda kuti iwewe vamwe vanhu vakuitire, vaitirewo saizvozvo iwewe. Kutaura kuti iko vanhu vakaremekedzana, vakakudzana, vakaziva kukoshesana, ndo panouya manje hunhu ubundi, hunhu hwakanaka. Udzihurumende navanhu pamwe chete pakava noruremeko dzinokuremekedzana, panozoonekwa paine kugara kwakanaka nokuda kwokuti panenge paine rugare. Inyaya inokosha zvikuru yamataura nhasi uno. Nguva ndiyo ingatikoshera zvedu kuti hatingapedzi zvose, asi mataura nyaya inokosha zvikuru. VaHwande, ndatenda zvikuru.
Aiwa mazvinzwi vamega vateereri, tinotenda zvikuru mufundisi David Simango netsananguro yavatipa. Vanoda kunzwa hurukuro iyi yose, endai pawebsite pedu yevoashona.com motarisa pakanzi zvechitendero. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC, ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Hwande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vanodarika zana vofa nechirwere cheCovid-19 zvikuru muHarare. Magweta emutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngari Vhume nemutori wenhau vaHope Chingono anoti vari kutyorerwa kodzero dzavo vari kujeri rechikurubhi Maximum Prison. Zimbabwe yotarisira nhumwa kubva kuSouth Africa chero nguva, kunyange hazvo vamwe vari kuti chitsvambe chekugadzirisa zviri kunetsa munyika chiri kuvatungamiri venyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla 9 kuNcwabakazi 2020 ngukeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Lamemethe kwagciwane le COVID-19 eZimbabwe. Usulu abantu abedlula ikhulu 102 asebebhubhile.
Lo mkhuhlane unzima kakhulu. Bengiyithola ngihleli ngedwa ngize ngibakhumbule abantu abami behleli khona endlini.
Abasekeli bebandla leZANU-PF bathi kumele uZulu adonse ndawonye ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zikhangelelwe ukuya eZimbabwe.
Kukhulu abantu asebegijimisa amanga alihlobo benze ngento eZimbabwe isibhebha sokuthisa akusahlaleki sokunzima.
Abanye bathi akulaludo oluzaphuma kulokhu okuzakwenziwa izithunywa zikaRamaphosa.
Laba abantu-ANC angibathembi right now. Mina kathesi umuntu engithembele kuyo ngibona ingathi i-PFF.
Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi okwenzakala eZimbabwe kayisikho abakulwelayo.
Ngasikhangela ikakhulu eceleni lamazwe i-private rents akuyisihluko esimangalisayo. Kungani kuthiwa kulicala nje ukuthi baphathe ngempilo enkululeko.
Zalethulula ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Yamemetheka igciwane le-COVID-19 kwele Zimbabwe osokulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4575 abahlolwa batholakala belo mkhuhlane lo. Phakathi kwenani leli sebedlula ikhulu 102 abantu asebebulewe yi-COVID-19 kuthi njalo abafika phose inkulungwane lamakhulu amahlanu 1416 sebephephe kumkhuhlane we-coronavirus elizweni. Abantu asebephephe kumkhuhlane we-COVID-19 bathi kuzima ukuhlala endlini lemuli umuntu engahlaselwa yi-coronavirus. Umnumzana Sebastian Mtini ngomunye wabantu abaphila nzima ngesikhathi belo mkhuhlane lo.
Awukwazi ukuthi ungahlala nabantu abakho endlini njengoba kujwayelekile. Libukela i-TV nje noma yini ejwayeleke ukwenziwa endlini. Uhlala uzivalele endlini e-bedroom wenzela ukuthi kungabi nokuhlangana phakathi kwenu ngoba manje uzobasulela kwenzeke ukuthi ungabasulela lo gciwane leya. So bengiyithola ngihleli ngedwa ngize ngibakhumbule abantu abami behleli khona pha endlini. Makukhona engikufunayo bengenza ukufona and then bakwazi ke ukungilethela noma ngamanzi.
Uthi kuqakathekile ukuvikela imuli kumkhuhlane we-COVID-19.
Uma usukuleso simo ebengikuso ayisekho enye into engenziwa. Ngoba manje kumele ubavikele ngokuthi wena uhlale endaweni yakho wedwa ukuze ungahlangani nabo. Yikubavikela lokho ngoba uma ungahlangana nabo kusuzabasulela lokho kugula lokho. So bekunzima khona ngoba manje ngifile singathi ngingedwa kanti nginabantu endlini. So kodwa ke ngenxa yokuthi kungumthetho nakhona kuyindlela yokuzelapha. Kumele ukuthi ungahlangani nabo konke okufunayo bazokulethela eminyango into efana nokudla noma yimithi nje yokuphuza noma yini kade iphuzwa. Kumele balethe bafike bafake eminyango. Wena uzothatha ke nawe ungene endlini ubuyele endlini udle ubuthathe futhi ubuyisele ubeke ngaphandle. Bekunzima khona ngoba manje uzoba naso leso sithukuthezi ukuthi uhleli endlini kodwa awukhona ukuhlangana nabantwana. Kube nzima kakhulu kimi lokho kwangihlukumeza kakhulu.
Untini uphinde wathi njalo ungaphathwa ngumkhuhlane we-COVID-19 kumele ulandele iziqondiso zokuvimba i-coronavirus.
Umuntu uma esephethwe yilo mkhuhlane lo kumele adele okuningi avela akhangelane nomkhuhlane make sure ukuthi i-hygiene phela ukuhlanzeka kuba phambili ukuze konke kuhambe kahle ngendlela right. Uvikele nabo bonke abantu noma kungesi basendlini nje kuphela kungabi nomuntu ovakashayo futhi akuna kuvakasha akuna umuntu oya kuphi kuphi bekunzima kakhulu ngoba nabantu bakithi abafowethu bebengakhona bebengakwazi ukufika bazengibona
kwele Zimbabwe abantu bathi kunzima ukuvikela imuli nabanye abantu ngenxa yesimo esibi somnotho. Bayakhala abalwa impi yenkululeko ngesikhathi kulungiselelwa usuku lweHeroes Day kusasa. Abalwa impi yenkululeko bathi okwenzakala eZimbabwe okwamanje okulomnotho obhidlikayo njalo okukhahlanyezwa ilungelo likaZulu kayisikho abakulwelayo. Umnumzana Petros Sibanda usibalukhulu wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bekubutho leZipra uthi luqakathekile usuku lwabalwa impi yenkululeko loba nje bethele nzima.
Ilanga lamaqhawe lilanga liqakathekileyo, iqakathekiswa ngumuntu wonke abaphilayo nabasebasishiyayo abaleleyo ngesikhathi sempi yenkululeko. Siyalunaza ke lelilanga, sikhumbula abafowethu, sikhumbula le njongo yabantu abayisukumela besiye empini yenkululeko, ukudinga ukuthula, ukudinga ukukhululeka, ukudinga ukuphila nje okulinganayo sonke singabantu beZimbabwe. Lelilanga lisikhumbuza kakhulu ukuthi ngayo impilo yethu namhlanje imi kanjani. Kodwa siyanazela ukuthi lokho esakulelayo kumbe lokho esasikukhangelele akusahambanga ngendlela esikukhangelele ngayo. Sasikhangelele ukuthi khona siphile kahle, sihloniphane, sidle sonke, sithole okulinganayo, abantu abethu bafunde, nabasilandela abanawethu bathole ukuthi ilizwe leZimbabwe ngempela lakhululeka. Lalilela ilungelo lalo, lela i-one man one vote, lela i-economic independence, lela nje ukuthi abantu baziphile nje ngokuthula nangokuthandana.
Usibanda uthi kwephula inhliziyo okwenzakala eZimbabwe.
Impi yabalweli benkululeko kulezi nsuku iyadanisa, iyadangaza, izwisa ubuhlungu, izihluku yona nxa uyikhangele. Okuthi uze uzibuze ukuthi kathi ukusukuma abantu besithi bayadinga ke inkululeko, kambe yikho yini ababekulela lokhu? Sibona akula mithi esibhedlela, akulamathuba yokubana ukuthi bazincedise imisebenzi, akula konke okuningi nje kufunda ngumuntu nxa ephila. Lamanxa masebetshonile bebegula abafowethu akuyesabeka, kuyadanisa ukuthi kulo hulumende sibili othi uyanaza ilanga lokukhulekwa abantu i-Heroes Day, but ngasikhangela ikakhulu eceleni lama-Zipra veterans akuyisihluku esimangalisayo. Kungani kuthiwa kulicala nje ukuthi baphathe nempilo yenkululeko?
Kodwa umnumzana Wellington Moyo, umsekeli webandla leZanu PF, uthi abantu kumele bethakazelele okwenziwa ngabalwa impi yenkululeko loba nje bebhekane lokunye okubahluphayo.
Iqiniso esingalikhuluma ukuthi hayi njengoba selusondele usuku lwabalwa inkululeko, singuZulu wonke waseZimbabwe siyalithakazelela, siyalijabulela, siyabahlonipha ngokusikhulula abakwenzayo ngokunikela impilo zabo. Into nje singayithembisa yona njengomuntu wezanu yikho nje ukuthi hayi bona bazokuqhubeka behola ini ipensheni yabo, kodwa kwamanje sesifokase entsheni yanamuhla, intsha sithi ayize kuzanu beze namakhono abo nama-plans abo netechnology yabo.
Abalwa impi yenkululeko bahola ipensheni efika phose inkulungwane ezine zamadola eZimbabwe, 4800 RTGS ngenyanga.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abakubandla leZanu PF bathi kukhangelelwe ukuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zizakhulumisana leziphathamandla zikahulumende weleZimbabwe abaphikisayo kanye labanye abantu abatshiyeneyo kulungiswe okunye okuhluphayo elizweni. Kodwa abantu abanye bathi uNkosazana Baleke Mbete noDokotela Sydney Mufamadi bachitha isikhathi. Umnumzana Joseph Chuma webandla leZanu PF uthi abantu kumele badonse ndawonye. UChuma uthi inkinga yokuthi abantu baqamba amanga ngokwenzakala kweleZimbabwe.
kulabantu asebegijimisa amanga aluhlaza tshoko benze ngento eZimbabwe isibhebha sokuthisa akusahlaleki sokunzima. Hayi, abantu ake sifundele ukwezintefu and lani njengemtatheli izindaba ngicela ukuthi kona siyenzele into e-justifiable and fair for Zimbabwe. Ngoba ukuyibulala iziguqe phasi ngamadolo ikuyibulalela umuntu wonke, ayikuyibulalela izalo PF ngumnangakwa, ibulalela everyone ongweZimbabwe.
Kodwa umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation, uyakuphikisa lokhu
ukuthi sicatshile. Kuyatshengisela ukuthi kule kukhona okungabanga kuhlela izweni, ngoba kula muntu ongaphongobalekela lapho kule nkaba khona ekudeni. So sile crisis elizweni. Kodwa ke kuhle khona ukuthi kuthiwe bakhona abantu abavela ngaphandle abangabe bezosincedisa ukuthi sizwanane. Kodwa kuhle ngapha kuyangisa ihlazo linganani ukuthi sehlulane thina sodwa kuze kungenele omakhelwane. Okwesifile enthanda ukuphawula ukuthi kulobunzima ngoba uhulumende wethu ukhiphe istatement wathi kakula problem eZimbabwe, kula crisis, into ekhona kuthiwa kulama terrorist, kulama bad apples, kulama forces, kulama dark forces. So angazi ukuthi laba abathunywayo bazenzisa yini ukuthi bazwane lohulumende, ngoba njengabona izolo abanye kuma Twitter besithi ubaleka mbethe vele ngubhururu kamnangakho.
Ukwenzana Vivian Nomalanga Mbhebhe olandela ezombangazo uthi kumele ibandla lika Julius Malema kube yilo elingenela kwele Zimbabwe, hathi ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress.
Nakuzuchaza ukuthi mabebona isipho olukhangelane labantu beZimbabwe betho ukuthi hayi balisho ngeqiniso uhlupho nanti. Akulankinga, yinto okumele yenzakale vele. Kodwa ukuthi mina laba abantu be-ANC angibathembi right now. Mina kathesa umuntu engithembele kuyo ngibona ngathi i-EFF yinto engakwazi ukuthi sikhulume iqiniso. Mabe ngathi basuma abantu be-EFF ngo-understand. Kodwa be-ANC, ANC kunini ivikeki uhulumende wezanu-PF bakithi abantu behlupheka benjalo.
Umnumzana Justin J. Moyo olandela ezombangazwe uyakusekela lokhu.
I-ANC ngeke izilume iyenze anything, iyafana nje njengayo iZANU-PF. I-ANC like into ezifanayo, akunanto iyotshintsha. Bazohamba beyokhuluma indaba yankhulu izophelela emoyeni, abakho serious ngeZimbabwe. Maybe bakholisa ubana amaZimbabweans ebehambe ngakhalayo esebenzeka imali engela into imali encane eSouth Africa, bayakholisa nje. I think ngakuthi abakhethe omunye umuntu ongabuyi ku-ANC lani ukuthi esekhethe umuntu we-ANC.
Bakhona abathi kumele abantu abahlala eMatabeleland balwele uzibuse wabo, hathi ukuthi bamelele okungenziwa lelizwe le-South Africa kwele Zimbabwe. Umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe oyebandla leMtokazi Republic Party usekela umbono lo.
Ayikho into eliqiniso ezakhulunywa izanu since 1980 ingene esitulweni. So mina into engizayifisa ukuthi ngitshele abathokazi ukuthi bantu bakithi asizazini singobani, sisebenzele ikithi, sithathe ilizwe lethu nje.
Akwaziwa ukuthi uNkosazana Mbete nodokotela Mufa Madi bazafika nini kwele Zimbabwe. Uhulumende weZimbabwe kuthiwa wephula amalungelo kwaZulu, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bathi balwisana labantu abakhanya ngani bangamalocaja abaphikisa okungela ngqondo. Kusenjalo kulabanye abantu abacela ukuthi ilizwe lonke jikelele lihlenge uNkosazana noXolo Maphosa, umzukulu kamnumzana Joshua Mzasa Ngulube, okubikwa ukuthi uvinjwe ukuthi aphume endlini kaNgulube kulandela ukuthunjwa kwakhe ngabachathengelwa ukuthi ngamapholisa e-NCTA adinga uNgulube ngamehlo abomvu. UNkosazana Maphosa uthi abamthumbayo bamkhumula izembatho zonke, bamkhahlameza okwesikhathi eside ukuze aveze ukuba uNgulube ucatshe ngaphi. UNgulube udingwa ngabezomvikela abathi wayesekela ababefuna ukutshengisela mhlaka 31 Ntulikazi bekhonona ngobukhohlakali elizweni leZimbabwe lokunye. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli zamapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Omunye wakusimo lesi esifana lesika noXolo Maphosa nguTawanda Mutshehiwa, umzukulu kamnumzana Mduduzi Mathuthu, umhleli weZim Life ochatshele abezomvikela okwamanje abathi wathuthuzela ukuthi uZulu ahlamukele uhulumende. baningi abantu ababaleke ezindlini zabo abadingwa ngabazomvikela. Siwangeni kusigaba esilandelayo, sikesikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Ilizwe leMalawi lithi umuntu wonke sokumele agqoke okuvala amakhala, okubizwa ngesilungu ngokuthi ngama-mask, ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kulabantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu, 5 million, asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kwele Melika. Ucwaningo olusanda kwenziwa kwele Cameroon luveza ukuthi abantu abaziphilela impilo yakudala, abanjengabohlobo lwama-pygmies, lama-kiddies, labanye, kabaguli umkhuhlane we-COVID-19 okwamanje loba bethanda ukuxhawulana. Omanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngamalobolo. Kambe kwenziwani kulezi nsuku kule COVID-19 nxa kulotsholiswa kumbe umuntu elobola? Ake sizwe unkosikazi Chester Sibanda uMandlovu.
Akuvumi esintwini, wodwa ngomumo wona lo ukhona. Ngibone ngani kuzavuma kanti njona kwesinsikhathi abantu babekhathana lakhathana.
Abantu kumele benzeni?
Izumu ingaba ngcono ngoba liyake likhangelene limbone umkhwenyana laye ebabona abadala likhulume liphendulane. Ifoni liyabe lingabonani. Ngibone ngani sibili yona lo mumo okhona sibili lanxa kungavuma esintwini, sizavuma ukuthi kuzavuma ukuthi kube njalo.
Kambe umnumzana Edson Moyo, yena oyincwethi kwezamasiko esintu, utheni ngodaba lolu?
Kubalulekile ukuthi abantu balobole bangasebenzisa ubuxhakuxhaka bamanje obe-Zoom ukwenzela umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Khona ngokwesiko abantu kufanele bahlangane bahlale phansi, kodwa ngoba kune-COVID-19 manje abantu abakwazi ukuhlangana, so abantu bangasebenzisa ubuxhakuxhaka bamanje balobole ukuze imisebenzi uhambe kahle ngelobolo.
Yes, lo ngoma njalo u-Angela Sdube.
Ilanga lamalobolo ukuthi lize liyefika kuyabe sekulento eziningi esezenzakile. Yikho ke kulalokho okuthiwa ngo-social distancing kuthi liyabe limela khatshana kule ndlela eyabe ivele isetshenzisiwe eyabobabakazi labomalume kusiyabikwa ukuthi sifuna ukulobola kubonwana kunjalo kunjalo nje. Nxa sekusiyafika ukuthi ilanga lokulobola, omalume labana labo babakazi labosisi babe sebembonile lwana muntu, babona lamadompo akhe, babona labakibo kwakhulunyelwana yikho ke bayabazi. Bona ngani indlela yokuthi kubona ukuthi bayahlolwa yini njalo sebehloliwe.
Kanti akutsho ukuthi phela nxa umuntu elobola kumele phela abonakale, umuntu abone ukuthi umalukazana wami ngulo kumbe umkhonyana wami ngulo. Ngakho ke kuyavuma yini ukuthi uhlangane lo malukazana kumbe lo mkhonyana kube Zoom lapho?
Nxa sesifika kulanga lakho nelokulobola lelo, ye kungalotsholwa sibili, mina angiboni insolo ukuthi kungalotsholwa nge-Zoom. Njoba sithi kulabadala kuyabe kuvele sokuke kwalungiswa sokusika ngokuthi abantu bakhatshana okunganani, njalo kuyabe kulabanye abantu abamela abazali njengabo babakazi labomalume ababe beyibo abakonkazana behlangana nabakojaha. Yizinto ezingalungiswa lezo kwenzakali ukwenza ukuthi mhla sokulungile ke izinto sezibuyele kule ukuthiwa i-new normal. Kungalungiswa ukuthi kuxoxiswane ke abantu labana babonwe. Angiboni ukuthi kulomkhuhlane kuyavalela ukuthandana kwabantu lokuthi abantwana bathandane balobolane baqhubeke ukuthi sebefuna ukucandela umuzi.
Hayi abadala bathi ongaphiliyo kuyahlola, asihlanganini singabaphilileyo ngeviki ezayo. Ndithele ithuba ukuthi mbonge ubaba u-Edson Moyo, umama u-Angela Sdube, lo mama u-Chester Sibanda uMandlovu.
Sigcina amasiko wethu, owakusenziwe manje,
Yebo, mthakaso muhle zimbabho muhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngesimo somnotho njalo ezombusazwe elizweni intsha ilakho ukuzithuthukisa na kuhlelo silonkululeko mathe osakhulayo obetshengisela e-embassy kwele-South Africa ngolwesihlanu odlule njalo okubandla lemthwakazi republic kanye lo mnashe mtutsa owebandla le-ZANU-P F asizweni umbono ngamathe
ngisiza kakhulu uhulumende lo uyasincindezela usincindezela ngezepolitiki ikakhulu thina ifuture yethu abontanga abathi uyasebenzisa kakhulu into zelendi azisebenze ngezepolitiki ukuthi manje ma ufuna ilendi ufuna ama projects sokumele uqale ujoin izano khona uzathola ilendi ngaphandle kwalokho ke ifuture abontanga iphelele emoyeni sigcwele emazweni kuma diaspora ubukhokheli buka mnumzana uMnangagwa ohlala ethembisa amanga ngezithembiso zakhe ezingafezekiyo
siyezwa abanye ntanga bekhuthaza uZulu ukuthi asebenzise indlela ezishiyeneyo ezivezwa sobala ukuthi abathabanga ngobukhokhelo kukamongameli uMaseli Mnangagwa kodwa uhulumeni yena uthi uyazama ngamandla akhe wonke kule land audit elizweni i-land audit izenza ukuthi abatsha bathole umhlaba kule Empower Bank yona ezenza ukuthi abosomabhizimusi abasakhulayo bathole imali ukubona njani lokho
amalungelo wethu ayaphulwa manje ngohulumende nalo ezanu ngapha ezithi new dispensation ngiyakhuthaza kakhulu ontanga manje ngesikhathi samanje ukuthi kabaphakame ngesikhathi samanje sizilwele inkululeko yethu isezandleni zethu ngaphandle kokuthi sizilwele thina ontanga angiboni ukuthi sizaba lekusasa yelihle
hayi siyabonga mathe ngokungena kuhlelo asizweni umbono kamtutsa
ufuna ukuthi abayouth yathole imisebenzi yikho thina ngo-2018 sasikhankasa sithi thina sifuna ukubambanisa isizwe sifuna ukulwa lobugwelegwele i-corruption iproblem esibelayo brother mike ukuthi 2 years down the line silabantu abalokhu besenza ukungezwa besihla ngokuthi bona basebenzisa u-section 59 we-constitution obavumezayo ukuthi benze ama-demonstration kodwa siyakwazi sikhangele i-history yezimbabwe ukuthi ama-demonstration lawa kazibe peaceful yindaba yokuthi abantu bathi bafuna ukumasha emgwaqweni ukuthi uhulumente owavotelwayo ngo-2018 akhithwe ngodlame kunokuthi abantu bekhulume ukuthi singakwenza njani ukuthi imisebenzi ibe khona i-problem yokuthi abantu babhizi bakhuluma ukuthi ZANU-P F must go uyazibuza ukuthi iye ngaphi ngoyavotelwa ngo-2018 ukuthi ibe khona up to 2023
nxa sebesithi ZANU-P F must go kuveza sobala ukuthi sekwekhathele ngobukhokhelo kukamongameli Emmerson Mnangagwa kubuyini okumele kwenzakale ukuze siyilungisise indubeko zabatsha elizweni
it is their right ukuthi bethi ZANU-P F must go but into ekumele yitsho yukuthi mina umbuzo wokuthi ilizwe likhokhelwa ngubani ngumbuzo obuzwa kanye emhlakeni emhlaba lowo mbuzo uzakuzwa nje ngo-2023 so between these years akuna muntu ongafuna ukuthi uzabuza ukuthi sakho esingakusho thina kathesi ukuthi abantu kumele bebambisane sibe ndawonye njengabantu abafuna ukuthi ilizwe labo lithuthuke siye phambili
njengoba konke lokhu lokhu kuqhubekela phambili kuyenzakala uhulumende esithi hayi thina siyazama abatsha benabo esithi asitholi lutho kuyini okumele kwenzakale ukuze abantu bathole ithuba lokuzithuthukisa elizweni
iproblem isilayo brother Mike ngabantu abacomplaina ku-social media bengazange behambe on the ground siyakwazi khathesi during i-covid i-ministry of youth irelease i-17 million eyama-youth do you know of the people who benefited in Bulawayo I tried to look for a name that I could recognize ezanu-P F I only saw 3 names the rest of the names are well known people abantu abaku-civil society abantu abangelandla ezanu-P F they applied for the program that's why they benefited
hayi siyabonga mtutsa ngombono wakho mthakaso omuhle isikhathi sesidliwe ngumangoyi sesilixuba lapha uhlelo lwabatsha olibalulisayo ngenjabulo igama lami ngumike wobe bye bye
siyabonga kakhulu umike wobe sesinike ithuba untungameli Nkomo kwezokholo lwesikristu
lamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphathelene mfundisi
siya hlangana bathandekayo kwenkosi ngolunye njalo usuku uNkulunkulu avumele ubana sibe ngabaphilayo phakathi kwezivunguvungu leziphithiphithi lezi ezigoqele umhlaba wonke. Namhlanje ilizwi lethu sizalithola encwadini kaJona eyitestamente elidala isahluko sesibili. Siyabala nje indima ezimbili lapho kufundeka khona kanje. UJona wakhuleka uJehova uNkulunkulu wakhe esezivilinini zenhlanzi wathi, ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova wangiphendula ngisesiswini sendawo yabafileyo ngamemeza wezwa izwi lami. Zihlobo ezithandekileyo lapha sizwa uJona esephoselwe elwandle kuthiwa wakhuleka esesiswini senhlanzi endaweni yabafileyo ngobana uginyo kwakhe kwakufana nomuntu ofileyo. Xa sikhona sihamba lapha emhlabeni ziningi inhlanzi ezisiginyayo size sizibone singabafileyo. Siyakwazi ukubana kulezi nsuku kulomkhuhlane lo okhona abanye uyababamba bedlule emhlabeni, abanye uyababamba basile, abanye abakwazi ngikhuluma kunjenje ukuthi babambe ngaphi bathiye ngaphi ngobana basendaweni efana lomuntu ofileyo. Abantu bathwele nzima phakathi kobunzima bomkhuhlane. Siyabona nxa sithi siyakhangela silalela sisizwa ngendlebe, sibona ngamehlo sicabanga ngengqondo ubunzima abantu abaphakathi kwabo. Sibona imfanekiso eshaqisa igazi abantu abaphilayo sebefana labafileyo ngenxa yokuthi impilo esiyiphilayo ilukhulu kumangalisayo. Abantu abasakwazi ukubana babambe ngaphi bayekele ngaphi. Ilizwi lami lanamhlanje liya kulabo ababangela ukuhlupheka kwabanye lalabo ababangelwa ukuhlupheka nabanye. Lina elibangela ukuhlupheka kwabanye abantu libafaka endaweni yabafileyo lifana lenhlanzi leyaginya uJona abantu bavalelwe phakathi balokwesaba bayethuka. Ake lithinteke kunembeza lilondoloze impilo zabantu bakaNkulunkulu. Abantu bayakhala babubula ukusa kwamalanga, abantu bayacathiswa, abantu bayachaywa, abantu bayathethiswa, abantu benziwa yonke into engabe ikhona. Abantu bafana loJona esesiswini senhlanzi bathole nzima kabaphefumuli, ulaka lomhlaba luphezu kwabo. Kodwa uJona ke wathi sebone konke khona lokho uthi wamemeza uNkulunkulu walizwa ilizwi lakhe. Lina eliphakathi kobunzima lina manqamo mathupha izihlobo zenomakhelwane labanye abantu nje, bizanini igama likaJehova uNkulunkulu uzakuzwa lanxa sithiwa sekutheni, lanxa kuleziqhwaga iziqwabalanda abangalaleli ilizwi lokukhala kwabantu ngobana bayizacuthe endlebeni. Abanye inhliziyo sezaphenduka zaba ngamatshe, abanye velo nembeza abakwazi ukuthi into enjani. Kodwa ukhona olalelayo ezwe sisezinsizini zona lezo aphendule imithandazo yethu. Lina lonke elisebunzimeni namhlanje elifana loJona esesiswini senhlanzi, memezani kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzalizwa ilizwi lenu, uNkulunkulu uzalalela imithandazo yenu. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, ngiletha abantu bakho ngendawo ngendawo langezimo ngezimo. Lalela usezulwini uphendule imithandazo yabo. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu Mfokankomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo labemedela igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Osokulabantu abedlula ikhulu 102 asebebhubhile. Abasekeli bebandla lezanu-PF bathi kumele uZulu adonse ndawonye ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zikangalwe uya eZimbabwe. Kuthi kulabanye abathi akula lutho oluzaphuma kulokhu okuzakwenziwa izithunywa zika Ramaphosa. Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi ukwenzakala eZimbabwe kayisikho abakulwelayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olamhlanje olivalelisa ngu-Kips Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.